Nzvimbo zhinji dzashanyirwa neStudio 7 nhasi sarudzo dzange dzisati dzatanga paine makakatanwa ekuti nhengo dzezanupf dzinobvumirwa kuvhota pawadhi dzinenge dzakaita sei. Dzimwe nzvimbo zvakare dzange dzisati dzave nemapepa anoshandiswa pakuvhota kwacho. Kuchikanga danga mvura kuward 17 uko kune nhengo sere dziri kuda hukanzura vanhu vange vangori panzvimbo inozivikanwa kuti muonde pasina chiri kufamba kubva mangwanani. Vanhu ava vakaswera zvakare vakamirira nezuro pasina zvakaitwa nenyaya yemapopoto emavhotero evanhu. Nhengo sere idzi dziri kukwidza dzinosanganisira vadadira emutasa vaben moyo vatonderai nengome vadani rusinga amai elizabeth nyatoti amai cecilia razerera vainnocent chiduma navaishi anesu ziteya. Vazhinji vange vauya kuzovhota vange vari kuchema nenyaya yekuswera muzuva nenzara vakangomirira kuti vavhote asi pasina chiri kufamba. Vanga vari kuchemawo nenyaya yekushaya nzvimbo dzekuti vazvibatsire. Amai Rebecca Zweya, mugari wemumusha weHobos kwaMutare, avo vaswera zvakare nhasi vari pamutsetse.
Gumbura pakuti nezuro takaswera panapa nenzara kubva makuseni kusvikira na7 tiri panapa. Chekudya hapana, hapana matoilets, hapana chakabuda. Nhasi takangogara semaonera amuri kuita aya. Kumbata sosia wana. Zvinhu zvacho hazvitsarukani zvakamboita sei. Tiriwo vanhu vakuruta siya mhuri kumba. Tongoswerera here saka zvinopera rini? Ndapedza.
Amai Cleopatra Mangezi vanoti vanorwadzikana nekugarira guyo sembwa vachisiya mabasa avo akakosha kudzimba dzavo.
Kubvira nezuro kuma5 tiri panapa kusvika manheru kusvika ma7 tangomira.
Asi imwe nhengo yezanupf amai Barbara Rigomeka avo vanga vari panzvimbo yokuvhotera nhasi vaudza Studio 7 kuti kunonoka kuri kuitwa kuvhotesa zvinenge zvine chinangwa chekuda kubiridzira sarudzo idzi sezvo pari kuvhoterwa pacho pasina chiedza kana kwazove nerima.
Dilei ine kuti vanhu vaore mwoyo vaise kandidheti yevaruda. Ino manje isusu tiri pana parakwa tiri kuenda ba svikataisiwo munhu wedu wetiruda.
Amai Lina Mutetwa vanoti vachangorindira chete kusvikira vadzadzikisa chinangwa chavo chekuvhota.
Kuda kuti tisaise kandidheti yatiri kuda anhu ngavaine mapepazi tiite zviripo bhikozi izvezvi anhu azhinji apera kudzokera nyange wakaine mapepazi anovhota acho ndianani bhikozi pana anhu ashoma. Isusu tine kandidheti yeutiwo yatiri kuda tiri kuda mupfumi tine kandidheti yedu yatiri kuda isiri mupfumi.
Vatawanda mukodza ndivo sachigaro wechidiki mubato rezanu pf kudunhu reManicaland uye ndivo mukuru ari kuona nezvekufambiswa kwesarudzo dzemapuraimari mubato iri. Studio 7 inokwanisa kutaura navamukodza kuti tinzwe kuti kunonoka kuitwa kwesarudzo idzi kuri kukonzerwa nei. Sarudzo idzi dziri kuitwa kumawodhi 10 emasere emuguta. Ndakamirira Studio 7 maMutare ndine Lloyd Damoyo.